sezvo nyika yatarisana nesarudzo mapato ezvematongerwo enyika ari kuvimbisa kuti achagadzirisa dambudziko remari iro rakomba munyika. Vari kutungamira MDC Alliance musarudzo vaNelson Chamisa vanoti chiri kunetsa imari yemabond notes iyo inofanira kubviswa sezvo pasina chairi kubatsira.
Tapedza kuvhota, chinhu chokutanga chinofanira kunoitirwa gura, taita nyaradzo, taita magadzo acho, taita mutiganetwe ibond notes. Ngatibvisei nhema dzekuti takatora mashizha kana kuti tishu tanyembe kana kuti imari haisi mari. Bond notes out! Mari irimo munyika asi hakuna munhu anoisa mari mubhengi nekuti bhengi racho rine zvipfukuto.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanira kushandisa dzimwe nzira dzisingadi mari chaiyo.
Zvese zvaunoda uri kuda kutenga mavegetable pamusika wotenga waswaipa. Chaungodira zvaya nedzungumu wamako chii? Wozoitei?
Vari kushandisa EcoCash neOne Money vari kugunun'unawo kuti mitero yavari kubatirwa yakakura zvakanyanya. Zvinhu munyika zvakaita manyamamire nerongo pari zvino zvekuti vemakambani sematauriro ari kuita mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfela Nijabangwe ari kutatarika kuwana mari yekuti vatenge zvinhu kunze kuti vagadzire zvinotengeswa munyika. Vajabangwe vanoti vanowirirana nedanho reRBZ rekumbosimbisa kupa vemakambani mari kwete vanhuwo zvavo.
Pari kuonekwa kuti vakaunza mari kubva kunze kwenyika vachiunza maUS dollar aya vopa vanopiwa kumabhengi. Mari iyaya haitusi kuzoiona kumabhengi uko ichidzoka nekuti vese vari kuiwana vakuenda kunoitengesa mari iya kana kuti vari kuenda kunotenga kune zvimwe zviya zviri kutengeswa murodhi. Saka vari kuti since ezvinezvi tatarisa tamira tine mari shoma yatiri kuwana, mari yatinayo ngatitoipa kumakambani kuti vakwanise kuita sei maUS dollar iwayo vaunze zvinoshandiswa kugadzira zvekuti vanhu vakwanise kutenga nazvo. Vanhu vari muno toshandisa chi yatinoti mobile money kana kuita transfer nekuti zvese izvozvo zvinezvi ndo zvakutoshanda, ndo mari yakanyanya yakushandiswa.
Asi mutungamiri webato rinopikisa rePDP vari nhengo yeMDC Alliance uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatenda ibiti vanoti zviri kuitwa navamangodya kupedza nguva kuti anzwewo neriva.
Zvibatsirika kukwanisa vanhu vatema vese vakaisa mari dzavo mudzibhengi ari maUS dollars which they can't get them out now. Ndakasiya paine 6.5 billion US dollars cash yakaendepi mari iyoyo? Vaidya, vari kutora futi madiamonds and so forth. So tiri kutongwa nevanhu vasingagone.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti zviri kuitwa navamangudya havaoni zvichishanda.
Situation ichingori zvayanga ingori nguva yapfuura, hapana shanduko for the better, yatingati improvement. Pano nepapa vanhu vari kumbowanawo mari but vari kunyanya kuwana ari macoin, mabond coin. Ndichivakota vamangudya vari kuti nyaya yemaparo market transaction ariramba achiwanda, saka vari kufunga kuti maindividuals akashaya access kumaUS dollars zvinogona kuita kuti dambudziko remparo market probably riite nane. But handioni dambudziko richiita nane nekuti it's a structural challenge. It's a challenge of confidence. Confidence mumabhanga, confidence munyaya zveinvestment.
Kunyange hazvo hurumende iri kuvimbisa kuti pane mari iri kubva kuAfriExim Bank kuzopedza matambudziko emari, zvinhu zvaramba zvakaita midigari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulu.